Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji vari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Kanzuru yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitero pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta.
Saka zvataita pari zvino tikuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi, bato rezanupf nebato recitizens coalition for change, tikuona ndoo pari kuita makakatano panyaya idzodzi.
Rimwe sangano ravanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirizhonga kumbare pasina kutora divi. Vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare kuburikidza negwaro kuvatori venhau inonzi iri kuronga kuchaja zvibereko kana kuti interest pazvikwereti zvayo zvine vagari zvave nenguva zvisati zvabhadharwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Bepanhau reHerald rinoti kanzuru kuburikidza negwaro iri yakazivisa vagari nevanoshandisa kana kutenga zvinhu kubva kwairi pamwe nevose vane chekuita kuti ichange ichitanga kuchaja interest pazvikwereti kutanga musi wa31 Gumiguru unove mwedzi uno. Vagari vose vane zvikwereti vanonzi vakakurudzirwa kuti vange vabhadhara zvikwereti zvavo kana kuti voenda kumahofisi ekanzuru ari padyo kuti vaite urongwa hwemabhadhariro avachazoita kuitira kuti vasabhadhariswe interest. Kanzuru inonzi ine mari inosvika mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica inova zvikwereti zviri muvagari nevezvemabhizimisi. Studio 7 yabata meya veHarare vaJacob Mafume vakati urongwa uhu hausati hwatanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Programs Officer weCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunzve kuti sangano ravo rinoti kudii neuronga hwekanzuru uhu.
Tinoti zvatambira mashoko ekunzwa kuti kanzuru ichange ichiripisa tingati vanhu vanenge vasingakwanisi nguva chivanobhadhara nguva nenguva mitero yavo. Asi chinhu chikuru chatirikuve tinoburitsa pachena ndechekuti kanzuru pachezvayo billing system yayo haisi kushanda, uyezve pachirungu tinoti iri chaotic, hazvinyatsonzwisisa, inyonga nyonga. Saka naizvozvo kuti kanzuru izive kuti munhu ane chikwereti chemari haitozivi ndo chekutanga chatiokuonesana tibudirane pachena. Kanzuru ndofunga munhu wese anozviziva muHarare kuti yainge ichishandisa pachirungu yainzi BIQ system, ikabva yazochinja ndokutanga kushandisa imwe system zvakare inonzi Sage. Pakubva kuBIQ vachienda kuSage tingati pane mashoko kana kuti pachirungu vanoti data rakarasika zvakanyanya, zvekuti kazhinji kazhinji hazvinyatsozivikanwa kuti imari yakave inoluzwa nechiitiko ichocho pekutanga. Chechipiri, isusu tange tinotora netarisiro kuti kanzuru yange chakubudirira pachena kuti nhasi kwave billing system itsva. Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Zvakamirawo sei kuti vagari vange vachibhadharawo mari dzavo paine nguva kuti vasazosangana nematambudziko iwaya ekubvisiswa interest?
Isu tanga tine fungidziro kana kuti tarisiro yekuti kanzuru semaitiro ayakamboita kare ekutibvisa mama interest charges yaya yakauya kuvanhu kanzuru yakauya kuvanhu ikabvunza vashandi vekanzuru vakatenderera vachibvunzurudza vanhu kuti todii nenyaya dzezvikwereti todii kuti vanhu vabhadhare ekanzuru ikaisa chisungo chekuti izvi ngatimbomirai zvekubhadharisa vanhu mainterest nechikonzero chandataura chekuti billing system yekanzuru pachezvayo yange isina kunyatso yange yakaminama nanhasi ichiri yakangominama inyonga nyonga hazvizivikanwa kuti zviro zvinofamba sei saka naizvozvo mukuita ikoko nhaurirano dzakaitika pakati pevagari nekanzuru ndozvatandichitarisira kuti pari zvino paifanira kuita dzimwe nhaurirano kuti vabereki tiisusu tichiona kuti vanhu havasi kubhadhara naizvozvo tine mufungo wekuti tidzorere nyaya dzemainterest yayo nechikonzero chekuti kunyangira vanhu kana kuti kumonya vanhu maoko ichida kuva kuti vabhadhare mutero ichaona kuti vanhu vacharamba tingati vachiita shwindi panyaya dzekusabhadhara idzodzidzo
mune matanho amuchatora here ekupikisa danho radzikwa nekanzuru iri
ngadzive dzinogadziswa nyaya idzodzo pane kuti tiende kumberi kune zvinhu zvinozotiunzira pachirungu anoti macomplications nechikonzero chekuti billing system yekanzuru inyonga nyonga pari zvino vanhu ngavabhadharewo zvakare maservisi avanowana saka naizvozvo tikutisu kukanzuru ngaisaite zvinhu zvekuti inosipedzisira yakuendesana kumatara edzimhosva nevanhu pekupedzisira tinoona kuti kazhinji kazhinji zvinopedzisira zvaakuita kunge pasina ukama hwakakoka hwakanaka pakati pevagari nekanzuro yekuta Harare saka isusu tinoona nyaya yenhaurirano uyezve nyaya yekugadziriswa kwebilling system dziri nyaya hombe dzinofanira kunge dzichio dzinogadziriswa nekanzuro isati yatanga kuita zvairoda kuita izvo
avo vange vari programs officer vecombined Harare Residence Association vaRubin Akili vari parunare muHarare naJoga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vari kushishikana zvikuru nemhirizhonga iri kutarisana nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kumbare vaWadzai vari kukurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo nemazvo kuti mhirizhonga iyi ipere kwete zvavari kupomerwa nevamwe zvekuti vari kuregedza nhengo dzebato reZANU-PF dzichiita madiro uye vachinzi vari kutora mari dzechioko muhomwe mumashoko ari padande mutande reTwitter mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kusunga vose vari kuita mhirizhonga kumbare uko kwakatofa munhu mumwe chete vanhu makumi maviri vanonzi vasungwa nemapurisa nokurwisana kuri kuitika kumbare vanyati vakurudzira vanhu kuti varemekedze runyararo ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navaWadzai nezvenyaya iyi
kumbare kumbidza nhamo kuri mhirizhonga tingati pava nemazuva anokwanisa kutoita matatu kana mana tichiona violence iyoyo ichiitika kumbare mhirizhonga iri kukonzereswa nevanhu vari kuuya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika vachivhiringidza kushanda kunoita vanhu vanozvimiririra vanhu vanozvishandira mumastreet mastreet vendor nemainformal traders tiri kuona vanhu vachiuya vachida kutora nzvimbo dzinoshandirwa nemainformal traders vachivaita kuti vabhadhare mari dzakawandisa idzo dzinenge dzisipo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwemunyika medu ndo maonero ati kuita mhirizhonga dzichizoonekwa vanhu vachimhanyidzana mapurisa achiuya zvichiputwa vanhu vachipirana nokudaro isusu seboka tirikuti maitiro akadai haasiri watinotarisira nokuti bumbiro remutemo rinotikurudzira rinosapota zvinoitwa nemainformal traders saka mhirizhonga yatiri kuona iyi tinongotarisira chete kuti vese vari wanirwa varivo vari kukonzeresa iti vange vachisungwa end mutemo uchiita basa ravo
pari zvino mungaziva here kuti ndevemapato api vari kuita izvi uyezve kuti mapurisa ari kuti chii nezvenyaya iyi
tsakurudzo dzataita pari zvino tikuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi bato rezanup f nebato recitizens coalition for change tirikuona ndo pari kuita makakatano panyaya idzodzi asi tsagurudzo yatiri kuita iri kundotitaridzira futi kuti vanhu vari kubato rezanupf ndo vari kuuya vachiita nyaya idzodzi dzokuti vanhu bhadharai mari kana usina kubhadhara usina kadhi remusangano haukwanisi kungochishandira pazungu yanongochishandira vecc ofcourse varipo vamwe vanoitawo saizvozvo asi patsvagurudzo dzataita tiri kuona kuti zvakanyanya kurerekera kubato reutonga rezanubevi.
Imi kuruziro yenyu ndeye kutichi?
Nukuruzira mapulisa kuti asatora masaiti. Nukuti dere kwa mapulisa anga haka uya achita kuti pawe niru nya raro. Tingata itisina kuona miso nga ilamba ichende zambiri. But problem ya tusanga na mjeguti mapulisa asukumia. Nukuruzira mapulisa kuti auye achengeteze mtemo. Nukuti maonera tukulicha havasi kuna sokuita basarone wazo because vanu wariku konzeresa mjonga imi. Wariku kuzita pachena kwa zina watu kuona wariku sungwa. Saka tukuruzira mapulisa kuti auye achengeteze mtemo pasa wanu kuita sengi wariku kuruzia matimi mavira ya kuhusana zungi ya shiramba zungi mashati wa zaka itatukuona
abo vange wari mkuru werimwe sangano reba na tuengesa mumi kwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation wa Samuel Wadzai wachitaura na Marvelous Mtanganya huye we Studio 7 wari Muharare. Chikoro chepamusoro che University of Zimbabwe chiri kuita musangano nevechidiki nhasi wakanangana nekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza 2023. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira runyararo munyika dzose muAfrica kana kuti the African Union Continental Framework on Youth Peace and Security. Masangano ari kukokera musangano uyu anosanganisira Young Global Leaders Network, SADC, African Union, University of Zimbabwe, 4H Zimbabwe Foundation ne Zimbabwe Youth Council. Vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu vanoti mkuru we 4H Foundation va John Muchenje, nengo ya paramende ye Epworth Constituency Amai Zarela Makari ne mumiriri we Palestine muZimbabwe va Tama Al-Masri. Mkuzia nezo nyaya iyi Evans Zininga we Studio 7 abata mkuru we kurongwa kwe mabasa pa msanganu uyu vati nashe ngirande avo vano avo mkuru we sangano re Young Global Leaders Network in Zimbabwe.
Chirongwa chamangwana ndeche kuti vechidiki vanova vari kufunda nezvemutemo inova inonzi law nechirungu pa University of Zimbabwe vanzwisise kuti chii chinonzi runyararo peace and security chiri kutaurwa pasi rose kubva ku United Nations resolution yakaitwa ne Security Council uye ne Youth Peace and Security Framework iri kufambwa nayo donzo rekuvandudza runyararo mudunhu oro rarounda yeAfrica yose kuti vahwisise kuti chii uye vakawanda vechidiki havasi kuhwisisa kana kutichiti Youth Peace and Security tiri kutii. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nazvo mangwana kuti vana vechidiki kunyanya vari kuzvikoro ivo vari kufunda nezvemutemo vanokwanisa kukontribhuta, vanokwanisa kuita sei kuti nyika oro nharaunda yeAfrica takatarisisa Zimbabwe kunyanya kuti inge ine runyararo uye Youth Peace and Security inge runyararo kuburikidza nevechidiki. Tinoona pamhirizhonga dzakawanda vechidiki ndo vanoshandiswa
sei manangana nekuchiitira pa University of Zimbabwe pazere vana vechikoro nevakomana nevasikana vechidiki.
Takanyanyo kutarisira kutitinge tichitaura nevari kustada kana kuti vari kudzidza nezvemutemo nekuti kazhinji ndo vanonyatsonzwisisa nyaya idzi ende vari pari nani pakudzinzwisisa. Toda kuti vavandudze ruzivo rwavo so that vanoona kuti vangaita sei kana kuri kuingenja nevemutemo ma law enforcement agents mapurisa nemakoti vanenge vachizotangira papi vachienda papi.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekutiwo kudi?
Saka tinongoda kuti kumhuri yeZimbabwe runyararo hazvinei kuti unopinda kereke ipi, hazvinei kuti unobva kupi, hazvinei kuti uri murungu here kana mutema. Ikodzero yako kana kuti tingati ihomework yako kuti unge uchi uchipromota, kuti unge uchikurudzira runyararo, uchidzidzisa vanhu nezverunyararo munharaunda yauri.
Mukuru wesangano Young Global Leaders Network in Zimbabwe, Vatina Shengirandi, Vatiparu Nare kuHarare na Evans Zininga we Studio 7. Evans abatao mumwe wevari kutarisirwa kutaura pagungano iri, vari mukuru wesangano 4H Foundation, vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Chekuti, iswa 21 September, Rwanda rizuva rekukomemoreta, yatinoti International Peace Day. Kurozuwa rei nyarari. So, mangwana taakuta zewa racho. Raka postenya. Kwa sababu itakarika mpakili wani. Atavurita mangwana. Ii zewa racho kumemoreta. Uro kusemeboreta. Runyararo. Patro. Se Zimbabwe. Kili also starting battle. That is not the signature. The AU. So, we are commemorating the day tomorrow. Through a program of Zipita by Invictor Zimbabwe.
Tiri kuona mune zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda muri kunyanya kubata nyaya dzevechidiki nerunyararo nekugadzikana kwakanaka. Sei makanyanya kunangana nenyaya dzerunyararo idzi?
Tinoona Zimbabwe gore rinouya atingi muna July ichaita maelection atinoti maharmonized election achanga achisarudzwa mukuru wenyika achanga achitonga kubva 2023 kusvika 2028 maMPs nemakandlers. So, kata sasa kama sure, lechipiki, wana wanzo shambiswa na mapato, awaneza, kuparticipate ya mwenezi mwenezi yunga, lakini wano shambiswa sema tools for violence. So, toga na zini, kata wano zili nani, kichipati lechipiki, nguwa ichi nipo, chitaura na awo, through my dialogue, chitaura ma support, kupromote ya tolerance and peace among them. Kutipati mwushika mwenguwa ya maelechini, lechipiki wani nga wako ziwa kuti, hapana chaka shata kutisaru zipati ya dinoda ni Zimbabwe ni raiti ya kubiri yake ati zimeitu wa muri nyarara so nakuti wazi ni kilite kenareni kutisaru zini nikaona nikatika chiti ya mwe blek turo wani kutika chiti ya reiti turo wani kutika chiti yele turo wani hatukona uzi ya kutisaru zini kipata nizia zikuri blogi ya o Zimbabwe moda ni watu separate us kutibu ni ya mwakitani politika pati.
Aiwa, vamwe vamuri kutarisirawo kunge varipo pa gungano iri ndiva api?
Okay, chandi tina ambassador anenge variko na honorable MP we Express anenge honorable Valerie anenge variko wa shaura pa program shaura ni makibi ndiye pa investe Zimbabwe chikurizira runyararo mkatimi nchodi ya Zimbabwe.
Avo, vange vari mukuru wesangano 4H Foundation vaJohn Muchenje vari parunare muHarare na Evans Zininga we Studio 7. Chongo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuda mari inodarika mabhiriyoni zana negumi mubhajeti regore rinouya richiparurwa mudare reparamende muna mbudzi. Mari iyi yakapetwa kaviri pane yakapiwa bazi iri mwedzi wapera. Mubepa naure Chronicle mune nyaya yekuti hurumende haichabvumidza kupinda munyika mishonga inozorwa vana yeElizabeth and Baby Essentials Powders inonzi iri kukonzera chirwere chegomarara. South Africa yakatorambidza kutengeswa kwePurity Essential Baby Powder neTiger Brands. Bepa nauri paintaneti renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri webata rinopikisa Resistance Coalition for Change vane zvinochamisa vanoti kukunda kwakaita bato idzva richangoumbwa kuLesotho Revolution for Prosperity kuri kuvapa chimbo chekuti vachakundavo musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa 7 apo mamuka semu kumatano nukahwane ni washamare vose kumatenda na basa gurura muno bata mkumatano nukahwane mkuma juma kandu nire mkuma blessing zulu na tete madla sifanganya wini kwa zanu pifu ya nyanya sebe chirova ni vaturwe na kurova wa mangu ujifoda vopeza vuta ura kutishira angu nyika inu kufuma ose ugazika nipamusana kushira kushira angu ndiwa wari kuto ziko kira moto mzisa vano tikurova suwari kuita vaturwe na zimwe nyika zakatari sa kupi zakatari sa imo mnyika mtubanawe zimbabwe tiliku shunguruzo takatumpotiza kuya kusawata Afrika kutiza hiyo zano pifu asitri kungutai wa 2023 nga hapi ndeshake mkoma
ama wadiwa ndino kumbiri saone rudo wa mwari wanu ngatisa peri ngatisa ngotaura hai tichungotaura za tinotaura pa social media tichitaura zuzina maturo ngatisa zechi ni ichi ni kuenda kuno register tichivote kunyenyewe wechidiki tisutiri kukanda nisa zuzese wazi ndio tiripo pa ngotaura machembere wana gogona na sekuru wa kumamisha wanongoita zvinhu izvi ngokungozvinzwisisa wakaudzwa kumamisha ikoko nemasabhuku nemachiri isu ngatiendewo tinovhota tinorejista kuvhota tisangopedza mukutaura tisina chatinoita ndatenda hangu
makandiko pasipidi yesevhen apo kuma tanonoka wante kuma blessing zulu kurisei ikoko tinotenda nebasa ramunobata varume patii nina hangu ndoda kungotaura kuti vedu mhiri yaita nyika yedu haichanakika vedu taitoti hedu tasununguva taifara nyika yasununguka mudharabha mudharabha but mudharau yave nani pane zvatakuona zvino nyika payangotungamirwa naed tatambura vedu tatambura munyika yedu yezimbabwe hai ndongoti zvangu vedu mhuri yezimbabwe mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde timboona mukomana uya nyika yembavha nyika yembavha imwe mukomana akapinda zvinombosunungukawo vedu ngaapinda hake mukomana
makadiko ikoko kana jonga nana tanonoka wande ndiini mbuya mberi ndinotsigira baba vataura kuti tinosvikepi tichingodzi zvakadini zvikadini tichibvuma Zimbabwe ina vanhu vakawanda Zimbabwe ina vanhu vari kudze kwenyika vakawanda vari mukati menyika vakawanda mayuthi akawanda sumukai mese sumukai mucheuke kuti chii chiri kuitika nyika yofa here makatarira mourayirwa nyika makatarira imi muchipane zvara ivo vachidya vachiguta aiwa ngatisumukei nyangwe nesu chembere tingasumuke
makadiko pastudio 7 vana mukoma wande ini ndiri kushushikana ndirikugwadziwa zvikuru nepamusana pokurohwa pamukoma Godwin Magula mutepfenyuri anotepfenyura zvinodadisa asiya divi anorerekera ko pavakaenda kunozwa kana kundotora zvaitika musangano zero mupefu chii chakaipa ichacho kana usiri musangano wematsotsi nemhoni ndikuva kutaridza kauti zano mupefu ngemhoni nematsotsi unonga chido kuvika chokwadi tinoti kuna mukoma Mangula rambai makasimba mabasa ezano ese tinovimba kuti muupenyu asvoro zvinhu zvekozo zvakaita saizvo mukoma Mangula ndovaziya direct ndakambosangana navo kuma2005 ikoko munhu wekuti kandisaka kanganisi pavari iko zvino nenguva ndakavaona wava munhu zera rekuti ato munhu atobvazira ta munhu mukuru kuyo tikati wachembera sewa munhu amashure zvekuti danga achaita zvekurohwa harisizira iroko hatizvikurudziri tinoti I'm very sorry sendere mberi nekutepfenyura Studio 7
iye pambare iyo yemupondwo yari kunzi akapondwa izvizvi nhengo dzeCCC dzopera dzichisungwa yasiya nene yamuoblessing ari iyaiya yekuti tungwizi se tisina kunzwa kuti nhengo dzezanupiefu dzopera dzichisungwa ndambozi uyo apondwa ndowezana apondwa kumbare hazvinowanika mukushanda toyazve kunyaya yemapurezidenti yemputi yamabva kutaurai isusi nhengo dzepo dzatigere chaidzo chaidzo so ndoonekwa kuti dzimwe mabvamba maani kutonyorwa senii ndakazvimirira sini dzazvisa ndambotambira kana inonzi top yepresidenti yemputi yekungopuwa d nikambeu kacho and that is the 13th of February but ndinozvota kutambira ndaizvira kumuprinsipa mbei nezvehurumende dai kunzi hurumende yaibhuma kuti isashandise protocol yekunzi nyora naye muvillage kuine vanhu vanofamba varingoti nhasi atambira ndinhingi nyaya yekunyorana mamisha iyi yaakusarudzana asi tinongokuhweri zvakadaro mwari anotungamira totenda hangu vashamarari noti panyuzi dzatinoteerera misi nenguva apo naapo ina hamuna divi ramakarerekera kana website munobata nyaya sezvairi uku neuku hamuna divi masiyana neZBC totenda baba
makadi pastudese makadini hai ndinofara chaizvo ndonzi chanda rugadza ndobva pabusiness bridge hai ndine nyaya ya yemutoro wenhau anonzi Godwin Manguja ndichiti very sorry kune vanhu vezanupf mhondi dzevanhu mhondi dzo hurumende inonyepa kuti kwai tichatesa mutemo unobata kuchengetedzwa kwevatoro wenhau hakunyepa ivo varivo vanotuma vana munangagwa munangagwa shuwa hai imhondiyo mhondi chaichaiyo mhondi chaichaiyo ndatenda zvangu vashamari vestudio 7 itai basa renyu chaichaizvo kwete radio zimbabwe handiteeri radio zimbabwe chinonzi radio zimbabwe chiini stesheni inongorerekere kubato handiteereri zviya zvino studio 7 ndo indoteererai nokutaura nhau dzechokwadi kuti vanhu vose vanokwanisa kunzwa zviri kuitika munyika ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeIran inonzi yave kutumira mauto akawanda nechinangwa chekuda kuedza kumisa kuratidzira kwevanhu zvichitevera kuurayiwa kwamasa Amini masa aive nemakore makumi maviri nemaviri akafira mumaoko emapurisa mushure mokusungwa achinzi ainge asina kupfeka dhuku remusoro zvakanaka vanhu vanoti vaona motikari dzemauto dzichiendeswa kudunhu revanhu verudzi rwechiked Amin aiva mukhed vanhu vanodarika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vanonzi vaurayiwa mukurupatidzira uku Somalia iri kuramba ichiwana rutsigiro rwekuti ibvumidzwe kutenga zvombo zvehondo izvi zvinotevera rutsigiro rwabva kuEthiopia neUganda United Nations iri kutarisirwa kuvhota muna mbudzi ichibvumidza Somalia kutenga zvimwe zvombo asi Somalia inoti ikabvumidzwa kutenga zvombo ichakwanisa kurwisa vanopfurikidza mwero veAl-Shabab zviri nyore vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira dzeG7 vakasangana nezuro kuburikidza nedande mutande vakati vakazvipira kuti varambe vachibatsira Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia vatungamiri ava mumashoko avaburisa pakupera kwemusangano vakati vakazvipira kupa mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky zvavanoda kudzivirira nyika dziri mugungano reG7 dzinoti America, Germany, Britain, France, Italy, Canada neJapan Russia iri kuenderera mberi ichibhomba maguta akawanda emuUkraine United Nations inoti zvimwe zvave kuitwa neRussia kunenge kutyora kodzero dzevanhu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuro yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitoro pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asvenge vari kuita mhirishonga kumbare pasina kutora divi vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pemberi kusarudzo dza2023 tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.